Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Hello Zimbabwe, welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing the ongoing crackdown of human rights activists and opposition politicians as the SADC summit to be hosted by Zimbabwe draws nearer. But first, U.S. Vice President Kamala Harris is reportedly narrowing down her choices for a running mate in the 2024 presidential race. Her new vice presidential pick will join her at a campaign event Tuesday in Pennsylvania. Meanwhile, former President Donald Trump took to social media to make his case on why there should be a change in venue and date for the next presidential debate. VOA's Veronica Balderas Iglesias has the details.
Anticipation is growing about who U.S. Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris will choose as her running mate in the 2024 presidential race. Top contenders include Pennsylvania Governor Josh Shapiro, Minnesota Governor Tim Walz, and U.S. Senator Mark Kelly. Duke University political scientist John Green told VOA via Skype that the VP selection will be the U.S. voters' first impression of Harris's judgment as the potential 47th president of the United States.
It signals a lot about her and her priorities and her approach to governing in terms of who she would put in her stead if for any reason she were not able to discharge her duties as president.
Harris plans to tour several battleground states with her VP pick, starting Tuesday in Pennsylvania. The Trump campaign is also expected to continue investing time and energy in states that could decide the outcome of the November general election.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, are both relatively large and seen as being particularly competitive.
As the U.S. electorate awaits the Democratic VP announcement, there's also renewed interest on whether Harris will debate her political rival and former president Donald Trump. The Republican presidential nominee argues that now that President Joe Biden dropped out of the race, the original presidential debate, scheduled for September 10th on ABC, should be replaced by a Fox News one in Pennsylvania in early September with a live audience. On Saturday, Trump wrote on his Truth social media platform, quote, "I'll see her on September 4th, or I won't see her at all." The Harris campaign has been adamant they should stick to the original debate plan.
Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face.
Whether Harris and Trump will come face to face remains to be seen. But former President Trump will have a new opportunity to make his case against Harris and her new running mate when he rallies in Bozeman, Montana on August 9th. Veronica Valderas Iglesias, VOA News, Washington.
Still in the U.S., a university lecturer in Ohio has embarked into farming growing maize that he sells to Zimbabweans based in the USA. Dr. Moses Rumano speaks to Studio 7's Ivan Sininga about his farming business.
Hatina mvure atinoshandise kudiridzira. Kwete. Asi chipo chatinenge tapuwa na nyadenga. Toshandisa oisusu. Zvakutoti nakidza tarisa imoni. Tinoda kuti vanhu vakawanda vanenge vakutenga mapoultry feeds edu atinogadzira. Saka zvakanaka izvi.
Saka soya beans dhaka kumunda chichaka kura sechi ndima che soya beans.
Ichi chaka kura chinogona kusika icho kubva pano kunobuda uko zinoita 10 acres dze soya beans dziri pana.
Soya beans.
Hongo.
Mhm.
Hongo.
Chibage futi tati kwa chatambe ndima yose yaita futi dzayo 10 acres.
I 10 acres dze chibage idzo.
Aish.
Yeah. Yeah.
Ibasa.
Ah ibasa rakakura.
Munobatsirwa nani manje basa rese?
Iri ndinobatsirwa neshamwari dzangu kune ma Mennonites. Waka siyana nema amish zishoma. Wanoshandisa ma machines. Saka zvese zvinoitwa nema machines zvese munda munomu. Kurima, kudiska, nekudyara uye nekuzokarveta munda munomu. Ma machines anodaro uye panozoya ma combine harvester ndo anotibatsira kuti kukowa kana nguva yachakwana.
Aha.
Hongo. Hongo
munharaunda mamuna here vamwe vekumusha vanouya vachizoyemura vanofarira kuona zvakadai.
Eh wakawanda vanouya vanowe munharaunda kwete wekuZimbabwe chete asi wekuKenya, wekuBurundi, wekuKongo, wekuTanzania, wekuSouth Africa. Tinowaona vanouya kuno. Eh gore rakapera takaita vanhu vakabva from 13 states wachuya ngwe chibage yakwana.
Kuzoona.
Kuzoona nemhuri wachitema, wachitenga, wachifara, wachingopembera wachirangidza wana hama neshamwari wachidya.
Yato agrotourism kai.
Hongo. Icho kwari chaicho. Ndo zvakutoitika izvozvo nekuti tirikona vanhu vakawanda vari kuuya kuzoona. Uye wemuno warungu zvekare. Warimi. Vanouya kuzoona chibage chedu kuti hatisati taona chibage chinokura kudai. Chimwe chacho chichiita vana wairi wairi. Isitobva tafara kuti ndo zvakanaka izvozvo. NdezvekuZimbabwe izvi. Ndokwatakaona hunyanzvi ho wekushanda nesimba.
Zvino kuZimbabwe kwamabata uku kune mukomana nemusikana wechidiki vari uku. Vangochema kuti hakuna mabasa, zvinhu zvakaoma, minda tinayo, hatina kuti todini, mari yemafertilizer hatina, mari yemishonga hatina, imi mati hamuna fertilizer inopinda uku.
Atina
amuna mushonga iri kupindawo.
Amuna mushonga inopindawo.
Ah mupeiwo shoko rimwe chete munhu iye.
Isusu yedino federal government certified farming.
Mhm.
KuZimbabwe wanenge achinetseka ndinoziva kuti fertilizer hakuna nezvimwe. Wanokwanisa kushandisa zvishoma nezvishoma mupfudze wemombe, mupfudze wemanyowa ehuku. Zvavanokwanisa kuzotora wachiita zvishoma nezvishoma wachienderera pamberi.
Zvichitofamba.
Zvichitofamba. Uye ndozvinokurudzirwa kudya chikafu chakanaka chisina ba mishonga nekuti mishonga inokanganisa utano hwevanhu. Hongo.
Haiwa ndinotenda.
That was Dr. Moses Rumano, a political analyst and Zimbabwean farmer, speaking to VOA's Ivan Zininga in Ohio. Let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Back to our topic. Today on Live Talk, we are discussing the continued arrest and detention of human rights activists and opposition members, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Secretary General Robson Chere and three others who were arrested last week remain in detention, with their lawyers claiming the state is delaying their bail hearing. They appeared in court today and the bail hearing was pushed to a later date. The Zimbabwean government has so far arrested over 100 pro-democracy activists, including members of the opposition Citizens Coalition for Change party, in the last 3 months, with over 30 people being arrested in the past week. Speaking at the burial of a national hero, Makheti Ndebele, also known as Jack Mpofu, at the National Heroes Acre in Harare, President Emmerson Mnangagwa accused foreign actors of funding a campaign to damage Zimbabwe's reputation ahead of the SADC summit to be hosted by Zimbabwe on the 17th of this month. Mnangagwa claims there are efforts to reverse the gains of the Liberation War by spreading false information about Zimbabwe. The remarks follow the arrest of a Czech Republic national, Lukas Slavik, in Masvingo, accused of spreading falsehoods after being caught by police recording a video saying there is no running water and electricity in the town. To discuss this issue, we are joined on the phone by political analyst Mr. Tawanda Dzokora, political commentator and ZANU-PF member Mr. Snowball Tongogara, and a researcher and political analyst Mr. Tendai Ruben Bofana, programs director with the Zimbabwe Network for Social Justice. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you very much.
We'll start with you, Mr. Dzokora. What are your thoughts on these latest developments where we see a lot of people being arrested and many of them are still in detention? Yes, Mr. Dzokora, you can go ahead.
We have seen an increased crackdown on the activists in Zimbabwe. That started by the Avondale 79 with Senator Jameson Timba being arrested while they were having a meeting at a private residence, having a braai, and the police jumped in, beat people up, broke people's legs and broke people's arms, and then hauled those people into jail. Ever since, Mr. Timba and the 78 have been denied their democratic right of getting bail. And after that, we have seen an arrest of 28 other activists, mostly CC members, including Namatai Kwekweza, who is not even a member of CCC, but who is a human rights activist, and also Robson Chere, that were removed, forcibly removed, or abducted, so to speak, from an airplane, and then tortured. And we are seeing that Mr. Mnangagwa is very afraid of the citizens of Zimbabwe, and he is afraid of an uprising, and he is also afraid of the people demonstrating. But then any Democrat, any leader who calls himself a Democrat should not be afraid of his citizens and should also not be afraid of protesting citizens. If Ms. Mnangagwa was a true Democrat, you would actually allow the people of Zimbabwe to demonstrate and show SADC that he is a Democrat and that there is no harm in people protesting. But what he has done now, he has exposed himself, he has exposed the government of Zimbabwe that it is undemocratic and that it is worried by its own people. And as we speak, we continue to demand the release of all prisoners, of all the people that have been illegally arrested. If you think of it as I finish, they even arrested Jacob Ngaruvume, a party leader. He has his own political party, but is now being charged with the same charge that the CCC, including Senator Timba, was charged of. He is now a member of CCC. That's how confused this government is.
Thank you, Mr. Dzokora. Vatongogara, muri kuiona sei nyaya iyi, manzwa vaDzokora vachitaura kuti zvimwe zvava kuitika ndezvekuti hurumende yava Mnangagwa yava kutya. Munozviona sei zvese izvi zviri kuitika zvekusungwa kwevanhu vakawanda vachiti hapana mhosva yaparwa nevanhu.
Okay, thank you very much, Radha, for asking me this question. As a progressive citizen of the country, we are proud of the initiative by the government and by the police to curb chaos, which is potentially going to erupt. You know, opposition are always chaos mongers. Whenever we are having special events, we want to curb chaos. And no leader of any country can travel to people who want to cause chaos. Why would we travel to chaos in the moment? Even if you follow by the same development in United Kingdom, you know, police is taking down and protesters. And you know what happened during the Chinese protest in 2018. They damaged our property, they damaged police cars, they looted shops, and they want to do the same thing. The tennis so that one that you need a little bit, you know, wow, I got that of that. So, government is doing whatever it takes to protect our country image from these case moments. And we ask the police to continue arresting anyone who wants to cause chaos during the tennis so that it is under the law. If you want to engage in violent activity, police will direct to arrest you. So police is like a major single and number one to have a new generation. Thank you so much.
Tinotenda vatongogara. Mr. Mbofana, with all this that is happening, is it not likely to cause unrest in the country if it continues this way, where many people are being arrested within a short period of time, some being arrested for cases or that they committed maybe 5 years ago, like one case where someone was arrested for protesting 5 years ago? What's your take? Yes, Mr. Mbofana, can you hear me?
Yes, can you hear me?
Yes, we can hear you. You can go ahead.
Okay, thank you so much. What we are seeing happening in Zimbabwe, as already stated, is quite embarrassing. Yes, it's very shocking hearing the government, especially the president, saying that there are people who are planning to damage the reputation of Zimbabwe during the SADC summit by engaging in demonstration. But what we are seeing is that the reputation of Zimbabwe has already been damaged. Not by protesters, not by demonstrators, not by the opposition or anyone supposedly funded by the West, but the reputation of Zimbabwe already has been damaged through the government's own activities, the Mnangagwa government's own crackdown on civilians, crackdown on activists, crackdown on Zimbabweans who are just really trying to exercise their democratic constitutional right to expression, to assembly, to demonstrate. It's quite shocking that some in ZANU-PF would actually say we want to prevent what we are seeing in the UK. Let's remember something. In the UK, it's unfortunate that the demonstrations or the protests turned riotous. They are no longer demonstrations, they are riots. But let's make a distinction. These people were allowed to freely exercise their democratic right to demonstrate in the United Kingdom. Unfortunately, they turned violent. But in Zimbabwe, we are not even being allowed to exercise that democratic right, that constitutional right to demonstrate. In England, they were allowed to demonstrate. Unfortunately, it turned violent, but they were allowed. They were not presented with some presumption that it would turn violent. But what we are seeing in Zimbabwe is that their right to demonstrate has already effectively been denied every citizen of Zimbabwe that you cannot demonstrate. We saw in France, I do not know what this paranoia about demonstrations is about. Right now we are enjoying the Olympic Games. Do people know that there were at least five demonstrations that have taken place over the rights of workers, over the rights of immigrants, some pro-Palestinians were protesting against Israel's participation in the game, and so many other demonstrations took place around the Olympic Games that we are enjoying today. But because they were not crushed, because no one was brutalized, no one was abducted, no one was tortured, those protests never tarnished the image of France. Those demonstrations never tarnished the image of the Olympic Games, because the French government respected its citizens' right to exercise their constitutional right to demonstrate, to assembly, to express it. But what we are seeing in Zimbabwe is the complete opposite. The reason this country's image is being tarnished is because of the heavy-handedness, the undemocratic, dictatorial tendencies that are being seen exhibited by the Zimbabwe regime. That is what is tarnishing the image of Zimbabwe. I can tell you, if they had allowed Zimbabwe to even demonstrate during the Saturday summer, they might have actually been shocked and found no one there. Zimbabweans are even tired and weary, and some are even terrified of engaging in demonstrations. They might have found nobody. They might have found 20 people holding placards, whatever, expressing whatever grievances they have. And everything would have just gone smoothly. And the world would have applauded the Zimbabwe government for allowing these demonstrations. And if anyone tried to be righteous, those would be the people who would be arrested. You allow the people to engage in their constitutional rights to demonstrate, but if then anyone tries to be violent, then those are the people who will be picked up. We saw that in England, even the pro-Palestinian demonstrators that we've been seeing in England for the past couple of months, they allow the people to demonstrate. But if there's anyone who engages in any riotous behavior, is arrested on the spot or even banned from participating in demonstrations in the future, but they are allowed to participate. But you cannot just arrest people without even evidence that these people are gathering so that they are planning a demonstration. Those that have on the 78, what evidence do they have that those people were gathered at a private residence, where you don't even need permission to gather at a private residence? What evidence that the state have, that what evidence that they profit to support their claim that these people were planning an illegal demonstration? The same with everyone else who's been arrested so far. What evidence do they have that these people are actually planning any demonstration during the Saturday summit? That is outrageous. So this is provocative to the people of Zimbabwe. The government of Zimbabwe should respect the rights of Zimbabwe. Do not provoke the people of Zimbabwe. That's all I can ask the government of Zimbabwe to do.
Tinotenda Vambofana, thank you so much. Coming back to you, Vadzokora, manzwa vatongogara vachitaura nezvenyaya yevanhu varikunzi kurunzi mapurisa anawo umbo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira. Naizvozvo vanhu ngavarambe vachisungwa vasakanganise musangano weSADC wakatarisirwa kuti unge uchiitwa mwedzi uno. Munomaona sei mashoko aya, uyezve tanzwa mutungamiri venyika vachitaura vari kuHeroes Acre vachiti pane mari dziri kubva kunze kwenyika dziri kubhadharira kuti pange pachikanganiswa musangano uyu. Uyezve tinoona kuti pese panoitwa misangano mihombe muZimbabwe panoita dambudziko rakadaro, vanopikisa nevanorera kodzero dzevanhu vachipomerwa mhosva yekuti varida kusvibisa zita renyika. Munozviona sei izvi, Vadzokora?
Vatongogara vari kungohumana, vari kunyepa. Zvavari kutaura ndezvekugotsi kwatsuro, hapana kana chokwadi chechavari kutaura. Munhu ari kushandira mari yake, munhu ari kushandira dumbu. Anopiwa mari kuti auye kuzoita zvaari kuita izvozvi, kudziviridza chokwadi. Zviri kuitwa nevana veZimbabwe, chero vakataura kuti vane umbowo, hapana chakaipa, hapana kutyorwa mutemo kwaitwa, nekuti bumbiro remutemo wedu wenyika rinotibvumira kuti kana tisiri kufara nezviri kuitwa nehurumende, tine kodzero yekupinda mumugwagwa tichiratidzira. Saka zvavari kutaura zveumbowo, hapana umbowo huripo. Ngavatipe umbowo hunoratidza kuti vaJacob ngarivhume vaida kuratidzira, nekuti havana kana pavakatombotaura kana kutaura kuti vari kuda kunoratidzira. Namatai Kwekweza haana chaakatombotaura chinoenderana nekuratidzira. Vari kungosunga vanhu vavari kufungidzira murikuziva zvinoita vanhu vaya vanotiza mumvuri wavo wavavo. Hurumende iri kutya macitizens ayo. Tinondishamisa ndechekuti vatongogara vanoya pano vachitaura zvavari kutaura, vachitiri kuratidzira nekuti tiri kuda kukanganisa hurumende. Chero pasina SADC, hurumende yacho inorambidza vana veZimbabwe kuti varatidzire. Mukatarisa pakauya vamunangagwa kubva pavakapinda nekuya vakaita muna 2017, hapana pavakazombobvuma kuti kuitwe ratidziro muZimbabwe. Ngavandiudze musi umwe chete pakanyorwa tsamba nevana veZimbabwe kuti tiri kuda kuratidzira. Hatifanira kukumbira bvumo yekuratidzira, tinofanira kungozivisa hurumende kana kuti mapurisa kuti tiri kuda kuratidzira. Izvozvo zvagara zvichiitwa, asi vamunangagwa hapana kana zuva rimwe ravakabvumira kuti kuratidzirwe. Even marali chaiwo chaiwo vanotorambidza kuti vanhu vaungane vachiita zvemusangano wavo. Saka zviri kutaurwa navatongogara inhema dzega dzega. Sekutaura kwanga kuchiita vambofana, tinokurudzira hurumende yavamunangagwa kuti iremekedze kodzero dzevana veZimbabwe. Ikatodaro inotoremekedzwa, chero nevesadhaki vacho vanenge vachitotaura kuti haonai kuZimbabwe kune inonzi demokrasi, vanhu vari kubvumirwa kuratidzira. Zvino zvavari kutoita izvi, vari kutoratidza kuti ivo havasi demokrasi zvachose. Saka zvichipedzisa, ndoda kuti vana vari muno vari kuteerera, chero varisiri vemuZimbabwe, muri kwamuri ikoko, udzai hurumende dzekwamuri, kana muri kuZambia kana muri kusouth Africa.
Tinotenda vadzokora
nzira ikoko,
regai
tidzodzo dzisaende kumusangano weSADC.
Tinotenda vadzokora, regai tipewo vatongogara mukana vapindire. Vatongogara, munogona kupindura zvanga zvitaurwa navadzokora?
Vadzokora, tingodaaisina kana nemusoro wose. Vanotiudza kuti hakuna kana demonstration yakaitwa kubva pamunangagwa pavakapinda pachigaro. Vakanga vachiwana dzokora ndo vaiputa mudziyo muna1August 2018, vakaputa matai, vakavunyika mabekers muna 2019 January, February, 21 January. Vakaitwa maprotest vanhuvachisitay away, vachiputa mudziyo. Ipapo takati dzidza kuti vanhu veopozisheni tese pavanongoda kunga tidzina vanoputa mudziyo, ende vanoputa mudziyo yevanhu vanenge vatiri innocent, vasina nezvepolitics, vachipisa nezvipisamotira zvevanhu vanenge vane zvifambiro zvavo. Saka gavhumendi yakati dzidza chidzidzo ipapo. Saka tiriiatati pamutemo yakanzwa kuzvikezi kuti kuda kuita mutemo unorambidza nyaya dzekuprotest. Yaita timboita mutemo wekugara zvekuprotesta, because zvinokosa nyika, zvinokosa mazizosi, zvinokosa mabenefits emainnocent citizen. And zvavo zvokuti nesadhaki vaudze musangano isadhaki haumisi nekuti vanhu vakupota vanhu vepozition. Sadhaki zvinoekiprize opozition iripo pakubatanidza dinhu resadhaki. Saka vanadzokora dekemikontinu vachiukura vachiukura vamunangagwa vanotiramba vakuita shani nesadhaki. Saka zvese zvavakuita zvoda kuprotesta kupedza nguva yekuti anzi hakuna humboroku hwekusimba. Vadzokora vanochinja kusecurity rekuti vanoda kuinda kubva kwavo kunzi vaziangazvironga vaita miti nekuronga minzo vanoda kuindwa kumba kwavo. Umboro huripo, but vadzokora vanoda kupiwa umboro hwovamikaai kana vachitanga vaende kukoti panenyaya dzana dzinyaya dzoenda kukoti vanonziva kuti umboro hwacho hwakamira sei. Noti kuti vave pano vekuti vanhu varikusimba pasina umboro, government ingavesetaini nemazotizi kungosunga vanhu, zvikosunga vanhu zvinovazvonakidza. Inototraya by all means to protect the image of our country, to protect the gains of our country. Thank you so much.
Tinotenda vatongogara. Nguva ndo yati mhanyei, regai titende vambofana nekupinda muchirongwa. Tichitenda zvekare vadzokora nekupinda muchirongwa chanhasi. Tichikutendaiwo mese vari kuona vari kumba. Sivonga kakhulu kuti lingenile kuhlelo lethu lwanamhlanje. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Tabakancube.